それは乗せわって、それとこのやつはね、かえってか、こう、シェケルをかかえた、おめめじつれて、おいしゃんだな。そう、わたわらこと、わんがわらむじら、わかず、すいか、こわらで、わお、すこさかわたどんよら、ほれんやお、そこんびそこんごけとしゃいパナス。
ko panyaya yekuti muzvare mamombe namuzvare chimbiri vakaendesa vakazembe kazembe nemamwe mapurisa eserefeta nyaya yavo kumatare vachiti vanoda kuripwa zviri kufamba sei
sezvamataura mukoma blessing kuti zvinhu zvatinoziva tese zvakaitika gore rapfuura pavakasungwa paya muna May matsamba akanyorwa akawanda kumapurisa nemagweta avo muzvare Roselyn Hans wachichema kuti pane violation ye right to privacy yavo kana kuti kusabatwa zvakanaka pamifananidzo yavo yanga yatenderedzwa pawakamboindiswa kuchipatara chechimu chekota falls wachitariswa asi pane zvakatenderedzwa mapurisa pane akava achitaruta forensic checks dzavo asi kubva ipapo mifananidzo yavo mapikicha avo yemwiri yavo yakazowanikwa yatenderedzwa saka magwetero namukoma Jeremiah Bhamo wekumbidzo muchadahama nemakoni legal practitioners waisita matsamba ekuudza mapurisa kana masamanis ekuti vari kuwasuwa vachiti vakakanganisirwa zvikuru kodzero dzavo nekutenderedzwa kwemipikicha kamifananidzo yavo inoratidza miviri yavo
vari kuti vakakanganiswa sei chaizvo mumapepa avaya
sezvamunoziva Honorable Joana Mamombe ndiye MP kava muzvare Cecilia Chimbiri munhu anoremekedzwawo mutungamiri wechidiki kubato remusangano weMDC reopposition vari kuti zvakaitwa izvo zvekushambadzira kushama kwavo kwavakatorwa mapikicha vachifungidzira kuti mapurisa ari kuita basa rekuinvestigata kukanganiswa kwavo kana kuti abdutwa kwavo nekutusva kwavo asi zvakazowanikwa zvaakutenderera ndozvavachema saka tinoti takamirira response kubva kumasummons akatumidzirwa ivava
mungatudza kuti zviri kufamba sei panyaya yavangadziore navaruzivishe
magweta edu mukoma tenasa zvinopfukutwa namukoma Jeremiah Bhamo vanga variri kuhighcourt pavanga vachitoda kutodzinyaya yekukumbira their bail appeal yavakaendesa kudare rehighcourt kubva kudare remagistrate court inova lower court kuti inzwike panhaya yamukoma takudzwa ngadzore vana vamutungamiri wezinhaso kumastudents saka nyaya yazoswededzwa kumberi uko musi wemande namagistrate munangati vanongwa vati inzwikwe musi wemande nokuda kwokuti wakamirira state kana maresponse ekubva kuhurumende kana kuti maprosecutor ekunational prosecuting authority anga asati ane response kune bail appeal yavo uyezve vanga variko vakamirira national prosecuting authority vanga vachiti hazvakanyorwa negwaro remaoko kana kuti nefree hand zvanga zvisi kuoneka mushe saka pari kukumbirwa kunzi kuitwe transcribed record of proceedings rekumisi rekoti izove kuhighcourt saka nyaya iyi yanzi ichanzwikwa musi wemande kuchema kwekuti wangadzore wabude on bail
zviri kunziwo kudii pane nyaya yavaharuzivishe
yamukoma makomborero aruzivishe vachiriko kuHarare remand prison tiri kuona kuti mukoma ubeishava vari kurwisana chose pane changowatadzisa kuti vaite nyaya yekutsvaga kuti vabude pamutongo webail kuhighcourt ndechekuti kuchine nyaya dzavari supposed kugadzirisa kana kuti kunzi dzinzwikwe
inyaya dzeidzi
dzemavarans of arrest avainawo ndovavari kumborwisana nawo saka ndinodavira kuti pari zvinhu zvinenge zvapera kana vachingopedza mukoma shava vadi ndo vamunoziva vakanunura mukoma Alan Moyo saka vachingopedza ndodavira kuti vachaita zviri pamutemo kuenda kudare hombe rehighcourt vachikumbira kuti mukoma makomberero aruzivishe vanga vachitongwa vachibva kumba.